danho rinofadza zvikurusa ndodaira kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvese zvanyevenuka kunyanya vaya vanga vasiri kuwana mari dzanga dzichitambiriswa vana vesouth africa nhamo yanga yatandavara yanga yapfunya rusero muzvizvarwa zvezimbabwe saka zvino zvafadza zvikurusa sekuti kwakunyevenuka mabasa onyevenuka vanhu vochitsvaga mabasa vanga vasingasenze vanga vamiswa nenyaya yemalockdown restrictions mitemo iyoyi yelockdown saka zvinhu zvafadza chaizvo kuvanhu vakawanda kwete vezimbabwe chete asi kuti vanhu vese vari musouth africa vafara nedanho rakatorwa nava Ramaphosa muzuva ranezuro
taonawo kuti south africa yakazivisa kuti yave kuzovhura miganho yayo zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zvinonotengesa musouth africa kuburikidza nebetbridge border post makatambirawo sei danho iri
awa idanho rinofadza zvikurusa chekutanga chacho mukoma jonga ndechekuti varamaphosa kuburikidza neupfumi hwenyika kusanganisirawo nekukurudzirwa kwavanga vachiitwa neveruzhinji vanosanganisira sangano reinternational cross border traders association takanyora tsamba kozha kuna varamaphosa tichivakumbira kuti vanotenga nekutengesa vange vachibvumidzwawo kupinda munyika yesouth africa takanyora tsamba kuna vapatel minister wetrade tikanyora tsamba zvakare kuna amai pando saka tafara zvikurusa nezvazotaurwa navaramaphosa zvinenge zvaakubvumidza kuti vanotenga nekutengesa vange vachibvumidzwa kunge vachipinda munyika yesouth africa uyewo nevamwewo vanenge vachizouya kuzoshanya kunyanya kana vachinge vagona kuteedza zviga zvaiswa ipapo zvinoita kuti munhu anga achibvumirwa kupinda saka tafara zvikurusa ende tiri kufara tiri kupembera mumagurupu edu evanotenga nekutengesa sani mufaro iwoyo makambani emabhazi ndafonerwa nevakawanda zvikurusa vafarawo chaizvo sekuti nezvimwe zvezvinhu zvavakanga vanyoresawo mune zvavaidawo palevel 1 saka munhu wese aiwa vari kufara chaizvo 6 months kambani dzakamira dzemakambani emabhazi isandinyore saka vanhu vafara zvikurusa mufaro wega wega pane zvatakaitirwa navaramaphosa muzuva ranezuro.